Vakatsveta kuno kuSouth Africa, kuita zvebuilding, takatoridzidzirawo kuno kuSouth Africa. Handina vamwe vandobatsira hangu kuZimbabwe, ndinobatsira ndevamwe vandinoshanda navo. Vanhu veZimbabwe ndoshanda navo pagonde rakapa, ndokushanda ipapa. Gonde rakandeyangu.
Mune matambudziko amuri kusangana nawo here nawo mukuita basa renyu ikoko kuSouth Africa?
Matambudziko tiri kusangana nawo kuno kuSouth Africa akati wandei ndekuti mabasa hachasi kuwanika zvakanaka-naka. Vanhu vanoita zvebuilding vawandisa, saka varungu vachari kubhadhara mari dzakati kwamuchajano kutochema-chemawo. Saka pari zvino zvinhu zvinatotimirira zvakanaka tiri mumasango.
Mava nenguva yakadii muchiita basa irori?
Tava nenguva, ndikatoti ini zvangu ndinovapasi, ndakabva kuZimbabwe mu-2008. Chinobatika chiripo zvacho but hazvisi kunyatsokuita zvakanaka-naka.
Chii chamungati madzidza nekugara kwamaita nekushanda muSouth Africa?
Chandadzidzawo muno muSouth Africa experience yebasa rechikondiraka. Experience aiwa, takabva kuZimbabwe tisingazivi, asi nokuda kwekutambudzika takashingirira takugonawo kuitawo chimwe chinhu chekuti nemurungu unogona kugutsikana. Ndezvimwe zvandingada kuudza mhuri yeZimbabwe.
Tinonzwa zvizvarwa zveSouth Africa zvichichema kuti muri kuzvitorera mabasa uye muri kuparadza mhosva nekuita zvimwe zvakaipa. Zvii zvamungataura zviri kuitwa nevana veZimbabwe?
Nyaya dzekutora mabasa dziri taurwa. Nyaya dzekuti kune vamwe vanhu vandachimbotaura nezvavo pamusoro pekuti ngatizive zvatafambira. Vamwanda zvokutoba muno muSouth Africa zvizhinji zvekuimbavha. Sanguva inoti panenge pabiwa samutenge paya paya, anongoti maZimbabwe ari panombaaeriya panapa ngaatiregwe zvono kwati ngabve muno. Saka machareje tiomana muno muSouth Africa akatirebei zvokuti hezvi zvoda kumwari kupindira. Tinokumbirisa vana veZimbabwe kana vachindirwa vateerese kutikuti ngatisiyanei nezvekuita mhirizhonga, ngatizive zvatakafambira nemuSouth Africa.
Zvimwe zvamungada kukurudzira vana veZimbabwe kuti vaite vari kunze kwenyika, kwete muSouth Africa chete asi vari mudiaspora?
Chinoda kukurudzira zvikurukuru kuvana veZimbabwe ndechekuti kana tauya kuno kudiaspora ngatizive zvatafambira, nekuti vamwe vazhinji vedu vanosiya nezvekutsvaga mari votisikiriri nevakadzi vemuno muSouth Africa, vachikanganwa mhuri, vachikanganwa vabereki. Saka zvikuru sei ndokurudzira vana veZimbabwe kuti ngatizive zvatakafambira kukabva mumatambudziko akatai kuti tarisana nesu muno mukati muSouth Africa. Zvinhu hongu hazvisi kunyatsa kubhalanzira munhu wese, asi paunongoona pashoma ipapo wakagona kubatsirawo vari kumusha, vabereki nemhuri, tinonasa kuti zvinogona kufamba.